Ini ndini jonga kande miri ndichiti eino emisore nau china gumi guru 29, 2015. Vakawanda vokurudzira muchuchisi mukuru wenyika vaJohannes Tomana kusiya basa zvichitevera kuwanikwa vaine mhosva yekuzvidza matare. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti kutadza kuronga gwara rakajeka ndiko kuri kupa kuti hurumende yeZANU PF itadze kugadzirisa zvinhu munyika. Hama neshamwari dzemunyori aive nemukurumbira munyika mushakabvu chenjira yehove dzoita chirongwa chekurangarira munyori apo vanhu vachanzwa netembo nemumhanzi kuQueensdale Sports Club nemugovera Manheru. Muchirongwa cheLive Talk Women's Round Table tiri kutarisa dambudziko renzara kuvanhukadzi vari kumaruwa. Iyi ndiyo emisoro yenhau dzedu dzanhasi. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa12080 ne15460 kHz pashortwave kana pafacebook page yedu yeVOA Shona.